Vamunangagwa varikutarisirwa kutaura kuti Zimbabwe pasi peutungamiri hwavo yatora gwara itsva uye kuti vanoda kutanga kudyidzana nedzimwe nyika kwete kukandirana makobvu nematete nenyika dzakabudirira sezvaiitwa navamugabe. Asi vamunangagwa varikutarisirwa kukurudzira nyika dzakaita seamerica nedziri musangano reeuropean union kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa ivo nevamwe vakuru vehurumende yavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York vaStephen Wunganai vanoti avaone vamunangagwa vachitaura sezvaiitwa navamugabe zvekurovabembera nekushora nyika dzakabudirira. Asi vamwe vakuru kubva kusangano reAfrican Union vataura neStudio 7 vanoti kubva zvakabviswa vamugabe pachigaro nyika dzichiri kubudirira dzarasikirwa nezwi rakasimba raikurudzira kuvandudzwa kwedare reUnited Nations Security Council iro rine nyika shanu dzakabudirira chete. Asi AU yacho yakatambira hayo kubviswa kwavamugabe pachigaro nemauto muna mbudzi gore rapera. Kunyangwe hazvo vamunangagwa vari kuti Zimbabwe yave kutora rimwe gwara munyaya dzezvematongerwo enyika, vanopikisa vanoti hapana chanyanya kuchinja sezvo vari kuramba vachityorerwa kodzero dzavo nekubatwa neseri kweruoko. Mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda, vakaudza Studio 7 kuti bato ravo haritombocherechedze vamunangagwa semunhu akakunda musarudzo zviri pachena.
President Nelson Chamisa vakawina election ino you know, net 2.6 million votes. Vamunangagwa vakaita 2 million votes. Naizvozvo tinoti isu dai dare rakaita zvatakakumbira kuti vatipe inonzi sapina. Inosapina zeki kuti ibudise maresults ayo chaiyo chaiyo.
Nhasi mangwanani vamunangagwa varikutarisirwa kupinda musangano wekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu ndevamwe vevatungamiri venyika vanenge vari kutarisirwawo kupinda musangano uyu pamwewo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vari munyarikani weAfrican Union kana kuti Goodwill Ambassador amai nyaradzai gumbo nzvanda avo vanoti Zimbabwe ichaziyiwa nezvayo pamusangano uyu.
Tinoziva kuti kana tiri kuZimbabwe kana nyika dzedu dzemusouthern Africa vari kurasikirwa neupenyu vakanyanya. Vana vechidiki madzimai ari pakati pemakore 14 kusvika pa24 age group ndopatinoona pane vari kufa due to pregnancy related deaths dziri preventable zvinhu zvinodzivirika chaizvo. Tikuona ndo pari kutarisana nevari kuwana utachiwana hweHIV vakanyanya vasikana ivava vechidiki. Ndipowo patiri kuona pane nhamba yakakura zvikuru yevana vari kusiya chikoro vachirodzwa vasati vasvika zera. Saka ndiri kuno kuUnited Nations General Assembly ndiri kuwanawo mukana wekupinda misangano yakasiyana siyana tichisumudza nyaya iyoyi kuti hurumende dzedu dzemuAfrica nehurumende yangu yeZimbabwe inge ichiisa urongwa hunosimbisa mabasa ekuti upenyu huve nani hwemuridzi kana tave kumusha.
Vamunangagwa nhasi vari kupindawo mune mumwe musangano wekudzivirira kupararira kwechirwere cheruvindi kana kuti TB. Pari zvino Zimbabwe iri kutatarika kuwana mapiritsi eTB zvotyirwa kuti zvichapa kuti denda iri ritonyanya kukomba. Chirwere cheTB chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose zvikuru vanorarama neHIV AIDS. Zvichakadaro kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyu vamunangagwa nezuro vakaita misangano kusanganisa nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, mutungamiri wehurumende yeBelgium vaCharles Michel uye vatungamiri vehurumende yeSwitzerland. Vamunangagwa varikutarisirwawo kudzoka kuZimbabwe nemusi weChina. Ndakamirira Studio 7 kuUnited Nations muNew York, ndini Blessing Zulu.